Israel. Body bang 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 bang. Mount Zion. Oh, kana musina murengi mukati. Ari kuzenga guita shinyi. Kana musina murengi mukati. Ari kuzenga guita shinyi. Kani shiari panzi panzi. Usachiari panze, panze. Yeah, 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 yeah. Daga guhuta hasha mwezi. Usinga mude mufarire panze. Ano shanjira munu wese. Usinga mude mufarire panze. Azireve kuti wachka mga kuchke. Oh, 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 oh. Azireve kuti wachka usachke. Yeah, 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 yeah. Kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shinyi. Kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shinyi. Kandi chiari panzi, panzi. Oh 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 oh, kusachiari panzi, panzi. Yeah 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 yeah. I'm so excited, it's already weekend. When you wine so different, so man look at you different. When you wine so different, kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shinyi. Kana musina muvengi mukati, ari kuzenga guita shinyi. Andi chiari panzi, panzi. Oh 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 oh, kusachiari panzi, panzi. Sei kusatiwa shida, ungapa sei kusatiwa shipa. Inongo varira o tingi, tingi, ndi. Ini andisiwe tutu, ndiwe tingi, ndi. Faro, faro, kana musina muvengi mukati. Ari kuzenga guita shinyi. Kana musina muvengi mukati. Ari kuzenga guita shinyi. Kandi chiari panzi, panzi. Sachiari panze, panze. Yeah, 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 yeah. Big up Merciless Zimbabwe. Big up Godfather Temple Man. Big up Abisha Bauman. Big up Etherton Bini. Whoa, whoa, whoa. Yes, Rico. Wondo, wondo.
Mount Zion Music.
For me, yeah. Kana musina muvengi mukati. Ari kuzenga guita shinyi. Kana musina muvengi mukati. Ari kuzenga guita shinyi. Andi chiari panzi, panzi. Oh 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 oh, kusachiari panzi, panzi.